manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 20/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune vanhu vakadzingwa neTCC kuParliament, kuSenate nekulocal authority. TCC yafaila an urgent application kuti vasapacificate vachishandisa zita ravo.
Magweta ari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vasengezo shavangu voisa chimwe chikumbiro kudare.
Ndofunga minista veHome Affairs and Cultural Heritage Honorable Kazimbe Kazembe vakataura svondo rinovaka kuti tiri kufeya nyaya iyoyo hapana chatiri kusiya soda veruzhinji vaite patient.
Mutauriri wemapurisa AZRP Assistant Commissioner Paul Nyati vozivisa kuti vachiri kuferefeta nyaya yekupambwa nekupondwa kwavachapfuma nei Masaya. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revana pasi rese reWorld Children's Day. Iye ndiyo mimne yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magweta ari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change TCC vasengezo shavangu vaisa chimwe chikumbiro kudare chekuti nhengo dzeTCC dzakadzingwa kudare reNational Assembly dzisabvumidzwe kukwikwidza dzichishandisa zita rebato iri musarudzo dzichaitwa munazvita. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta vachavangu vanwo vanistole vaudza vatori venhau kuti chikumbiro chavaisa ichi ndechekuti vese vakadzingwa navachavangu vasakwikwidza zvakare vachishandisa bato reTCC.
Kune vanhu vakadzingwa neTCC kuParliament, kuSenate nekulocal authority. TCC yafaila an urgent application kuti vasapacificate vachishandisa zita ravo.
Gweta riri kumirira TCC vaobei shava vati havasati vaziviswa nezvechi kumbiro ichi.
Handisati ndaona application yacho, ndiri kutonzwawo muchitaura makadaro. Sezvo mataura kudaro, ndichatora mukana uno kuti ndiite chipatapata ndione kuti application yacho yavakanda yakamira sei uye ndoda kuti papuwe response yakaita sei.
Mumwe wavakadzingwa navachavangu mudare reSenate svondo rapera vaJameson Timba vatiwo havasati vaona magwara ari kunze asvitswa mudare. VaTimba vatiwo vachavangu havamiriri bato ravo.
Asi chikuru ndechekuti nditaure inini kuti vachabangu vanozvimirira ivo nemhuri yavo. Vachabangu havamiririre bato reTCC, saka havanei nezvinoitika muTCC kuti njani anoita kandidheti kuti kana kuti njani asingaiti kandidheti.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati kupedza dambudziko ravasangana naro iri bato reTCC ngariise bumbiro remutemo yebato zvova pachena kuti anodzinga vanhu ndiani mubato uye vanodzingwa sei.
TCC inofanira kucreata bumbiro remutemo rinogavhena pati yavo, rinoalineta maauthority kumaoko akakodzera. Zvinobva kupolitical theory yakanyorwa kudhara chaiko, inonyatsokutsanangura kuti muve secure in the setting mubato sima members ebato munofana kunge mune mutemo unoku unokuchengeta unoku projecta saka nyaya yeconstitution ichaita kuti ma structures ave in order president jaijai chamisa aite masimba a receive ari mu constitution and kuchaita certainty mubato ravo and vanhu vano electa vanhu vacha electa vachiziva kuti vanhu vedu vatiri electa vachaenda kunoshanda vasingabviswe nemunhu anozvipinza achitora advantage yekuti hakuna mutemo
zvichakadaro vasitole vatiwo nyaya yetripusi yanga ichifanirwa kunzwikwa nhasi yakakwizwa kumatare yekuti vachavangwa vana masimba ekudzinga vanhu ichanzwikwa mangwana nemutongi wedare vatawanda chitapi
isusu takanonoka kufaila notice of opposition ne 2 hours were supposed to have filed Thursday na 12 manel tikatadza because the document redu ranga rakatikurei were only able to do it by 2 a.m.
Izvi zvatsigirwona vashava vachiti dare rati rinoda kuongorora mapepa akanonoka kusvitswa kudare
saka vakazoisa mapepas avo nemusi wechishanu isuwo tikazoisa yedu nhasi mangwanani saka dare rati rinoda kumboverenga tozosangana mangwana nenguva dza 2:30 tokakavara zvedu
vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly senate nemakanzuru muna gumi guru nhengo makumi mana nembiri dzematare enational assembly senate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino uye makanzura makumi masere nematanhatu munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato rinopikisa re-Triple C rinoti hapana achasungwa kusvikira pari nhasi zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri vatapfuma nei Masaya nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rakapera. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seLawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights NGO Forum nemuzinda weAmerica muZimbabwe vakashoropodza chiitiko ichi vachiti kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kuri kuramba kuchiwedzera munyika uye izvi kutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vari kukwikwidza vakamiririra Triple C kumabvuku Tafara musarudzo dzemumiriri weparamende vaFabian Kufa kutizwi.
Zvakakosha kuti kuno kuZimbabwe murambe muchinzwa nhau nekuti pamwe pacho nhau dzemunomanyepo oga oga kuno hatisati taona zvafamba kuno hatisati taona kana dedzwa kana for any statement yekunzi wee mutaure zvakati so taita dambudziko rekuti mhondi dzinosuwa dzichifamba vanouraya vanhu maybe tetine mawitness varipo vari ready to testify vari hatina musuwa tikaudzwa kana kudedzwa sebato kunzi tiupdate kunzi dzakafamba sei kana in terms of my investigation hatisati ata investigation yatanga.
Havasi kuzivikanwa here munharaunda vanhu vakaita basa irori? Takambonzwa pamakataura pamashure apo muchitoti paive nemota yanhengi paive nemota yanhengi, hapana tatevererwawo nemapurisa nenyaya yacho?
Takangosiya mabepa akupurisa tikaisa mastatement vekutanga nevanhu vatichaenda navo vanga varipo kusanganisa vajeff Carlos wane mastatement avachapupu humbowo kuti takanosiya zvakati takidnapwa. So nyaya iripo inarrative inenge iripo yekuti ZANU-PF inda narrative yekuti vanhu vanzi vafunge kuti maabduction ari fake.
Ndingada kuti nditarise kuti sebato mune matanho here amati matorawo?
Separty isu kuno kumabhuku takapa leadership yedu. So I think leadership, I think you to take us up in a family. Uchinzwa kuti nyaya iya apart tacharamba tichiita follow up. But as we speak, this issue yemabhuku Tafara isiri issue yemabhuku Tafara. It's a national concern, it's a national issue. So I don't believe kuti kana tichakunzwisisa kuti semusangano riripapi zvakakosha kuti tibvunze mutauriri rebato.
Vari kukwikwidza vakamiririra Triple C kumabvuku Tafara musarudzo dzemumiriri wedare reparamende vaFabian Kufa kutizwi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Studio 7 yabatawo mutauriri wemapurisa SZRP Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi.
We are still conducting investigation.
Saka pari zvino hatina chati chazivikanwa nezvekuti zvapapi.
kana paini zvinenge zvaitika definitely tinoda yerizhinji nevatirena hatisi kuzoregesa.
Pane vambengo vachitaura kuti mota dzakapambawo vakomana vekutriple C vekumabvuku vaitonongedzera kuti imwe ndeyanhingi imwe ndeyanhingi. Kunewo zvati zvabuda ikoko here?
Ndofunga minister veHome Affairs and Cultural Heritage Honorable Kazembe Kazembe vakataura svondo rinova kati tiri kufeya nyaya iyoyo hapana chatiri kusiya.
Mutauriri wemapurisa ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revana pasi rese reWorld Children's Day. Hurumende ichikurudzira kuchengetedza kodzero dzevana kunyanya munyaya dzedzidzo, utano pamwe nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inoteverera.
Gore rino zuva ira pembererwa pasi pedingira rekuti every child every right, izvo zvaita kuti vabereki pamwe chete nevanovira kodzero dzevana vakurudzire hurumende kuvandudza mutemo inochengetedza vana kuitira kuti kodzero dzavo dzisambonyikidzwe. Mumwe mubereki amai Esther Nyambiya vati zuva iri rakakosha sezvo vana varivo vatungamiriri vamangwana uye hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzavo munyaya yedzidzo neutano sezvo vakawanda kunyanya kumaruwa vari kushayiwa kodzero idzi.
Nhasi tofara nekuti zuva revana vedu tiri kupemberera, asi tichipemberera kudaro tine mumwe mufungo wekuti vana vari kufamba madistance akakura vachikrosa maroads kumamisha uku rights avo kodzero dzavo dzinenge dzine kakumbo unyikidzwa kadzina.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevana remai age Zimbabwe vaOnward Gibson vati kodzero dzevana kunyanya vanasikana vari kuroodzwa vasati vasvika zera dzinofanira kuchengetedzwa.
Kuzotarisa dambudziko ratakatiri kutarisana naro hombe rekubata pamuviri kwevana vasati vabva zera, zvichikonzeresa futi kuti vange vasingazokwanisi kuendera mberi nedzidzo yavo.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Technology Trust kana kuti ZDIET Pastor Kapa Mkwade vatiwo kodzero dzevakaremara dzinofanira kukosheswa.
Chokutanga kuvana vakaremara kodzero yavanochemera zvizhinji inoita sokushayikwa ndiye kutanga kudiwa navabereki nokupuwa mukana yakaenzana zvichitangira mumba chaimo chaimo mavanoberekwa. Mukatadza vazhinji vacho vanovigwa, vanoshayiswa mukana wedzidzo, vanoshayiswa mukana wokusanganawo nevamwe vechidiki.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko musangano reUNICEF munyika vaJohn Mokwetsi vatora mukana wezuva ranhasi kuyeuchidzira nyika kuti vana vane kodzero dzikafanana nedzevanhu vakuru.
Tinenge tichitarisa zvakare muzuva ranhasi kuti tichiyeuchidza nyika kuti kodzero dzemunhu mukuru ikodzero dzakangofanana nekodzero dzine mwana. Kodzero dzekuti mwana asave anoshushwa, mwana ave ane kodzero yekuwana mvura yakanaka, mwana ava ane kodzero yekudzidza zvakanaka.
Vachitaurawo pamusangano wakaitwa nesangano reUNICEF Namibia mukupera kwesvondo, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKebo Mohadi vati Zimbabwe ine mitemo yakasimba inochengetedza kodzero dzevana uye ine zvirongwa zvakawanda zviri kuchengetedza kodzero idzi.
I'm happy to say that in Zimbabwe we also look after the health of our children. They don't have to pay for anything when they go.
Ndinofara kuti muZimbabwe tinochengeta utano hwevana vedu, havabhadhari kana vachienda kuzvipatara, vanorapwa pachena.
Sangano reUNICEF rinoti pavana gumi voga voga munyika vari pasi pemakore gumi vapfumbamwe havagoni kuverenga nekunzwisisa zvakanyorwa murondedzero. UNICEF inotiwo vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakumi maviri nemana vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vasina mabasa. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 1959 kuti richerechedzwe musi wa20 November wegore rega rega. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo iri kuenderera mberi. Masangano anoona nezvekuyananisa veruzhinji seUnited Nations achikurudzirwa kuti asanete kukurudzira kumbomiswa kwehondo iyi. Pari zvino panonzi pane kutaurirana pakati pemapato maviri aya kuti vamwe vatapwa vakapambwa neHamas vadzorerwe kuIsrael. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vatapwa vadzoswa neHamas. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Hondo yeHamas neIsrael ichiri kuenderera mberi, Israel ichirwisana zvakasimba neHamas. Pane nyaya huru chaizvo iri kumiririrwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira America neshamwari dzayo pamwe chete nenyika dzokumiddle east dzakaita sana Saudi Arabia nana Egypt kunana Jordan dzavanhu vakapambwa neHamas kuti vange vachiburitswa muupambwa ihwohwo. Zvekare pane nyaya yokuti vanhuwo zvavo vasina zvombo vasingarwisani neIsrael kana kurwisana neHamas vange vachiva norubetsero nokuti chikafu, ngava mvura, ngava mishonga nezvimwe zvakawanda wanda zvaisiinda kuvanhu vokuGaza hazvisi kufamba nenzira kwayo. Saka America inowanikwa ichimira mira zvekare kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichienda kunobetsera vanhu.
Sei tiri kuona izvi zvichiitika kuti vanhu vari kumbonzi ngavabve apa vachienda apa ikoko kuGaza?
Tinoona kuti Hamas inenge ine yakachera matano pasi pezvipatara zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo weUnited Nations wokurwisana kuti zvipatara zvinge zvichishandiswa senzira yokuita zvombo zvamauto. Asi Israel iri kunge ichiona izvozvo kuti pasi pezvipatara zvihombe panenge pane mizinda yeHamas. Saka Israel kuenda ichinokudubura zvose izvozvo ichiratidza kupasi rose kuti tarisai muone zviri kuita Hamas iri kunge ichiita zvisingabvumidzwi nemusangano wenyika dzepasi rose pamwe chete nemitemo yokurwisana kuti inondopotera kuvarwere. Zvekare inopamba vanhu vokuti ivo pavanenge vorwisana neIsrael vanhu ivavo vanogona kunge vachiurawa kana kukuvadzwa. Zvese izvo hazvinge zvichibvumidzwa izvozvo.
Tinoona kuti pane kurudziro dziri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti hondo iyi imbomiswa. Munozoona kurudziro iyi ichitambirwa here neiyo Israel kana icho chikwata cheHamas?
Vanhu vari kutaura kuti ngakuite ceasefire. Ndofunga kusahwisisa kuti ceasefire chinenge chiri chibvumirano pakati pe vari kurwisana vatingati pari zvino Hamas neIsrael kuti vakwanise kumbomira vachinge vachibetsera vanhu pamwe chete nokuita nhaurirano.
Nyanzvi mune zveupfumi nezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vange vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye variko kuOhio.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vashanya kuKiev nasi mukuratidza rutsigiro rwavo rwekubatana neUkraine uye kuvimbisa vatungamiri veUkraine kuti America icharamba ichitsigira nyika yavo mukurwisana kwayo neRussia. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeLiberia musarudzo dzapfuura vaJoseph Boakai vakataura nesvondo kuti utungamiri hwavo uchatarisa zvakanyanya kubvumidzwa kwezvicherwa kuitira kuti zvibatsire nyika. Uye vakatiwo bazi remigodhi rave rimwe remapazi ane matambudziko akaipisisa munyika. mukuru weNational Blood Services Zimbabwe, amai Lucy Maroa, vanoti zvakakosha kuti nyika iwane ropa rakawanda, zvikuru pakupera kwegore, nokuti ndiyo nguva inonyanya kuita tsaona dzemumigwagwa, nenjodzi dzemhirizhonga muDzimba, nekumafaro, zvinoita kuti vanhu vakawanda varasikirwe neropa rakawandisa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amai Maroa vanoti ropa iri rinoshandiswa zvakare kurapa mamwe matenda asingarapike nemapiritsi ayo anogona kuwedzera ropa chete. Vanoti ropa rinonyaya kudiwa nderiya rinonzi blood type O, iro rinowanikwa muvanhu vakawanda munyika.
Kana ndikatarira munyika yedu yeZimbabwe, tikangoti chikamu chinodarika makumi mashanu nezviviri 52% yevanhu vose vanonge vari blood group O. Zvichitaura weizvo kuti nyangwe tikapindo muzvipatara chikamo makumi mashanu nevaviri 52% yevanenge vachirwara vanenge vari blood group O zvakare.
Amai Maruwa vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vapote vachinopa ropa iri nokuti rinopa upenyu kune avo vasina rakakwana mumuviri yavo.
Tichikurudzira mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutaura kuti ngatipei ropa tibatsire avo vanotambura nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinoda kuti vavedzerwe ropa mumiviri wavo. Kunge uchirwara uchida kuwedzerwa ropa zvinongoratidza izvo kuti mwiri wako uri kukundikana, ende chinenge chichida kuti ubetseredzwe nacho iropa chete, dzimwe nguva haasi mapiritsi.
Amai Maruwa vatiwo vana vanozvarwa namai nababa vamwe chete vanogona kuita ropa rakasiyana, uye munhu ari kutorwa ropa anotanga amboongororwa zvakanyanyisa kuti vatange vaona mamiriro eutano hwake, zvikuru matenda anotapuriranwa.
Pautano apa tinotarisa zvinhu zvakati wandei, totarisa kuti ropa rako rinokukwanira iwewe here, pane kakutarika kuongorora katinoita, katesti katinoita, uyezve tinotarisawo magariro aunoita kuti uno zvibatawo zvakanaka here, hausi munhu anosangana zvakanyanya nevamwe vakawanda pabonde here, hauna chirwere here cheHIV, syphilis, hepatitis nezvimwewo zvirwere zvakati wande wandewo.
Imwe nyanzvo yeutano Dr. Life Zambezi vatiwo ropa ndiro rinofambisa mitezo nenhengo dzemuviri wemunhu zvine utano.
Masainzi atinoona kuti munhu ana ropa rakakwana, munhu anenge anopera simba, unokasira kuneta, unogona kuzarirwa pakufamba, uye maoko anogona kunge akacheneruka kana kuti achiratidza kuti ropa ishoma mumuviri. Saka ndizvo zviratidzo zvatinoona kuti munhu ane ropa shoma.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachidoma zvimwe zvirwere zvinokonzera kushomeka kweropa mumuviri.
Tinoona zvakare kuti ropa iro ropa mumuviri medu unogadzirwa mubone maro, mabonzo mumaro, mwongo uya wemabonzo ndo unogadzira ropa zhinji remumuviri. Saka kana pakaita any problem yebone marrow, pakaita kunyange gomarara remubone marrow kana any chirwere chinogona kuaffecta bone marrow, chinogona kuti munhu asagadzira ropa rakakwana. Kunzvimbo dzine malaria tinogona kuona futi vana sickle cell anemia vanogona kukonzeresa kushomeka kweropa.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association waElliot Chintembo, mumwe wavarume vakazvarwa vane denda rinonzi hemophilia, iro rinokonzera kubuda kweropa kusingaperi. VaChintembo vanoti dambudziko iri rinofaviswa kana vabaiwa majekiseni anomisa kubuda kweropa iri, zvokuti dzimwe nguva vanotopiwa ropa.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika one in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia, uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rine mahofisi kumadhorobha makuru enyika anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare. Sangano iri riri kukurudzira vanhu kuti vanopa ropa nokuti rinoponesa hama neshamwari munguva dzavanomanikidzwa kuwedzerwa ropa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo. Vatevereri vemitambo wenhabvu vanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi e2026 World Cup kana ikagadzirisa zviri kunetsa muchikwata ichi. Izvi zvinotevera kutora mapoints maviri kwayakaita pamitambo yeRwanda neNigeria. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ba cheveri vemchambwe na buvanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi e2026 World Cup kana ikagadzisa zviri kunetsa muchikwata ichi zvichitevera kutora mapoints maviri kwayakaita pamitambo yeRwanda neNigeria. Zimbabwe yapinda pachinano chechitatu mugroup C nema points maviri yakaenzana neNigeria iyo iri pachinzvimbo chechipiri. Izvi zviri kuyamushure mekunge maWarriors akaita mangange 0-0 neRwanda ndokutevera nemamwe mangange e1-1 neNigeria nezuro mutambo uyo mnyori wenhau dzemitambo yenhabvu Admai Mwemeke anoona kunge Zimbabwe yaifanira kukunda.
Putting into account kuti Nigeria that they are weakest at the moment, kana chida kuona kutamba kunoita Nigeria, because I said tambo roo Nigeria since 1980, but kana wakokoma nawe Nigeria vakwanisa kudrawa neLesotho istachifana kutishivarova ipapapa.
Asi nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Chris Romario Musekio vanoti maWarriors akatamba zvinodakadza asi zvakaramba kuti vakunde.
Mungada kuona kuti Zimbabwe tanga takasuspendwa for 18 months tisingatambe international football, but nhasi tadzoka tane power, tadzoka zvine simba, ndichirikuda. Saka tiri kuti pamutambo ichatevera aiwa FIFA ngaironge mafriend nematim makuru even mamwe kuchando kadzirira mutambo ichate, nokuti kuti kapa kuende mbwende kuitika kuenda matim makuru.
Kororo mutambo wenhabvu vaNazimoyo veRima Sports vanoti sezvo mutambo weNigeria uyu waive uri weZimbabwe wepamusha asi ukatambirwa kuRwanda nemhaka yekuti Zimbabwe haina nhandare inokodzera, vanoti dai wakatambirwa munyika muno Nigeria ingadai yakadyiwa.
Ipo pari zvino kusvika muna June vachatambwa mumwe mutambo. I think zvakudikanwa kuti maZifa nehurumende voona kuti vagadzirisa nhau yenhandare dzedu nokukasika.
Vamwoyo vanoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzinhandare iyi mitambo yeWorld Cup isati yadzoka zvekare muna kumi gore rinouya. Zvichakadaro vanotungamira nhabvu yepamusorosoro munyika vePremier Soccer League vazivisa kuti vatambi vakarura mwaka uno kana kuti maCastle Soccer Stars of the Year vari kusarudzwa musi wa28 Mbudzi. Vatambi ava vachasarudzwa nevatori venhau dzemitambo macaptain pamwe nevaragidzi vezvikwata. Walter Msona weFC Platinum ndiye akatora mukombe uyu gore rapera achiteverwa naWilliam Manondo weCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadi.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manherano tiri kutarisa nezvegakava riri pakati pevari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reTCC vasengezo Shabangu neveboka rinotiwo rakamiririra TCC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta ari kumirira vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato reTCC vasengezo Chabangu vaisa chimwe chikumbiro kudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Taboka Ncube achikupai nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuLwezi 2023 ngotaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
labana bantu ababeqotshwe yiyo i-CCC bengaphasiphethi kubayelethe le-CCC.
Amagqwetha amela ozithi nginobhala jikelelo we-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo.
Akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrator konke lokho kufa lokoma-deductions lani lani ngu-godfather wasikhulumelayo last week umnangako.
Lanxa sokwedlule iviki ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thaphumane Masaya akula muntu osevotshiwe. EleZimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekiswa kwabantwana eleWorld Children's Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amagqwetha amela ozithi nginobhala jikelelo we-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho lokudinga abameli abatsha edale lephalamende lakumakhansili olwama-by elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole utshele intatheli izindaba yemthethwandaba we-High Court namhlanje ukuba bafuna ukuvimba amalunga lawa ngoba asebenzisa ibizo le-CCC okungekho emthethweni ngemva kokuxotshwa kubandla nguChabangu.
Labana bantu ababeqotshwe yiyo i-CCC bengaphasiphethi kubayelethe le-CCC. Kaningi abantu abaqotshwa ku-Parliament, ku-Senate, local authority.
Kodwa iziphathamandla ze-CCC ezisola uChabangu zisithi usetshenziswa libandla leZANU-PF zikutshaye indiva lokhu zathi zizaqhubeka ngamalungiselelo okhetho. Nansi isiphathamandla saleli bandla esibona ngenhlelo zokhetho uNkosikazi Ellen Chiriedenga.
Into ezondisa abantu yinto eyenza ukuthi hayi thina bazasixotshela abantu bethu kodwa sizababisela njalo ukhetho luza. So yinto esikhuthaza ngayo abantu and futhi okumqoka ukuthi abantu sebedubeke kakhulu. I-economy yeZimbabwe ayimanga ukuthi abantu abanamsebenzi abantwana baxotsha inhlanganiso yesikoleni. So ngezinye izinto ezondisa abantu ezifuna ukuthi besukume bevote.
Ngichiko zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi iCCC kuzamele ithathe amanyathelo aqinileyo ukulungisisa udaba lukaChabangu.
Engikukhulumayo kuvela kupolitical theory endala kakhulu abantu abayazi ukuthi ukuze liphume kustate of nature lapho kungela mthetho khona kudingakala ukuthi lenze iconstitution evunyelwana ngamamembers wonke amastructures wonke ilizwe lonke kubunjwe iconstitution i-accepto ibe yiyo enika upresident amandla uchamisa amandla ukuthi evimbele abantu abakhipha abantu amalunga eParliament akhethwe ngabantu. I-constitution le izavikela amamembers e-CCC ukuthi engaphokukhitshwa nje ekwanisa ukusebenza eli-focus engaphanjaniswa kube lokhu erikholo ngabantu abazifakayo.
Udaba lolu lungene e-High Court namuhla ngesikhathi amalungiselelo ama-by elections esekusibanga saphezulu. Kusenjalo olunye njalo udaba obelusemthethwandaba namhlanje lapho i-CCC ethi ifuna uChabangu evinjwe ukuqhubeka esebenzisa ibizo layo njalo esithi ungunobhala jikelele waleli bandla ludluliselwe phambili ngumahluleli uJustice Tawanda Chitapi. UChitapi uthe ufuna isikhathi sokuba azwe lokho okuthiwa ngamagqwetha e-CCC lakaChabangu ukuze aphe isinqumo sakhe kusasa. Igqwetha le-CCC uMnumzana Obey Shaba uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Because Ms. Chalangu then filed his papers on Friday.
Thabang ubeke amaphepha akhe ngolwesihlanu okwenze ukuba sibeke amaphepha ethu namhlanje. Umahluleli udinga isikhathi ukuba azwe ngodaba lolu. Sizaphenduka edale kusasa.
UChabang uqale ukuxotshisa amalunga e-CCC kumadale womabili eParliamente, eleNational Assembly leleSenate kanye lakumakhansili ngenyanga edluleyo. Okwamanje kulamalunga angamachumi amabili lambili 42 awePharlamende asexotshisiwe lamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke. Umthethwandaba weHigh Court wethule isinqumo sokumisa uChabangu ukuxotshisa amalunga e-CCC ngolwesibili olwedluleyo, kodwa ngosuku lunye usomlomo wePharlamende umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amanye njalo amalunga e-CCC ngemva kokwamukela incwadi kaChabangu kungelani lesinqumo somthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa sokwedlule iviki ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, akula muntu osebotshiwe, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 namhla ukuthi basaphenya. Isidumbu sikaMasaya sitholakale ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa ngabantu abacetshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO esebenza labasekeli be-ZANU-PF. Ungcwatshwe emzini wemabhuku eHarare ngomgqibelo. UMasaya uthunjiwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga omeli wemabhuku edale lephalamende lakwezinye indawo mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Kumaviki asanda kwedlula kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abasakhula edale lephalamende umnumzana Thakudzwa Ngatsiwore, wachaywa kakubi ngabantu abaziwayo abalokhu bengakabotshwa. Sixoxele lunga le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai.
Umnangagwa waphuma sithi yena uyakwazi konke okwenzakalayo eZimbabwe. Last week wakhuluma wathi nguye u-godfather wama-security operations wonke elizweni lonke leZimbabwe. So vele akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrator konke lokho kufa lokoma-ductions lani lani ngu-godfather wazikhulumelayo last week umnangako. Wathi uyakwazi konke kwenzakalayo and abantu ma sebefuna ukuplana against him uyazi yonke into. Last year wakhuluma yena wathi they are the security, they are the CIO, they are the police, they are the soldiers, they are the military intelligence, they are everything. So into esimangalisa is abantu ababulawayo who are in the opposition kuqala kudala, we never get any resolution. Lakathesi besikhuluma ngo General Lookout Masuku owatfayo sekhithwe ejele in unclear circumstances. Lakathesi akula noma investigation ukuthi kwahamba njani, wafa njani and all this other stuff. Singakhangela futhi ukuthi ama prominent opposition leaders uJuda Jongwe uthiwa wazibophe ejele but akulaza investigation okwakuhamba njani. Tondira Indira yemabhuku labaningi kobulawayo ababulawayo and all this. So it's a perpetuation eyokuthi ma lingavumelani lezinto eziyenziwa yiZanu kumele uthunjwe, kumele ulimazwe, kumele ubulawe, kumele ubotshwe and amapolisa will do nothing about it.
Ngamanye amazwi uthi lanxa amapholisa ethembisa ukuthi asaphenya, alilathemba lokuthi kulomuntu ozabotshwa phezu kwalolu daba.
Asilathemba lalokho ngoba lakathesi umbonini Ncube sizilokhe simkhala umo Blessing Ali lokhe simkhala and ubabalwano eGlenora just before the election. So there's a lot of death in Zimbabwe that is unaccounted for esingakwazi ukuthi vele uhamba njani. So hayi kumele sikhiphe yona le iZanu first and then kungaba lama investigations siqalisa ngokuletha ama international genocide investigators. Then we can have a chance ukuthi kuzaba le free and fair investigations for everybody according to the constitution.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-CCC eMelika. Esikhulumeli sezana uPiyofu Mnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaTafumane Masaya. Kube lokulwisana okukhulu namuhla eduze lesibhedlela seGaza ngesikhathi i-Israel iqhubekela phambili ngokuhlasela iHamas eyafakwa yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa iHamas luthi kulabantu abalitshumi lambili ababulewe libhomba eliphoselwe esibhedlela se-Indonesia lesi, ibutho le-Israel alikakhuphi umbiko walo ngalokhu. Kunganti inhlanganiso esebenzela eNew York, Committee to Protect Journalists, ikuphe imibiko yokuthi kulentatheli zindaba ezingamachumi amane lasiyangalombili esezibulewe eGaza kulimpi. I-Israel yona isikuphe imfanekiso yamagodi, ama-tunnel, okubikwa esetshenziswa yiHamas ukulwa icatha iphansi kwesibhedlela se-Al-Shifa. IHamas yona iyakwala lokhu ukuthi ilamagodi la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Joseph Mkomazana oyingcwethi yezombusazo njalo esebenza lenhlanganiso yebulawa Progressive Residence Association.
Indaba ye-Israel le ngephalestinini emaphalestinini khangani isithokelize umhlaba. Sibone ngani okwenzakalayo sikho. Kumele abantu bakhulumisane ngoba sekuphela abantu kuze kuphelele abantwana bangasiliko. So hayi sifisa ukuthi kona ngabe kuyahlala siyi-round table sokukhulumiswane kuphume isiso siphume icebo silikenyeza ukuthi khona into le iyizwe.
Libona ngani kwini okungaphathisa okungafuna ukuthi kwenziwe ngamazwe omhlaba kumbe i-United Nations?
Siyakubona siyakuzwa izindaba athi kukhulu indaba yokudla kungaba ingozi kakhulu nangasingenanga uncedo ikakhulu lokudla. Ngisikhangelele ukuthi khona ukuze nedizithethe sikhanye ukuthi ma kunganedizeka ukuze abantu bathole ukuthi kumele kuqale kumiswe njela amazweni alao kungcono kukhulumiswa ngoba nasikhuluma ngendaba ye-humanitarian into zokudla lezi iqakatheke kakhulu kuthi abantu bonke siyababonisane kumbeni bebona ngani iy'mpilo nawo amazwe bebona ngani kunzima ukuthi labe kuyakhulumiswana kumiswe nale iy'mpilo baqale banike abantu ukudla bese-ke bona-ke isebenzi sokwenzakele khona ngoba kulihlazo ukuthi abantu bayalwa kunzezizalwa ekugcineni kufa abantwana abangenamacala sisisa ongabana ngabo kudla kuyahamba ukuyenika abantu aba-affected kulezi ndawo.
Sikhangele ukukhulumisana lokhu kuyiwa phambili ukukhulumisana elibona ngani kungaphathisa ukuthi impi le ingaphindi njalo yenza-ke kungaba yikukhulumisana okungafika kusivumelwano esinjani.
Isivumelwano izinaziningi kodwa siyanga ukuthi bona amazwe bona abajamuleneyo bona bakubona njani. Okunye okungakusiza ukuthi amazwe wonke omhlaba ikakhulu ama-super powers nathi amazwe ase-Afrika abanjengabosabelana amazwe nje esiwaziyo angibona ngani balo mlando omkhulu kakhulu ukuthi bahlala phansi la mazwe nalana kukhulumiswane kukhulunywe kube yinto ephela kungaze kwayenzakala ngoba lokhu sekwafike amazwe wonke siyananzelala kithi khonapho ezinye zifagwezina zikhuluma iy'ndaba zabosukeli zikhuluma iy'ndaba ze-farming into zabofetela zikunanzela ukuthi khona izinto eziningi zivela khona ngale kubo Israel. So siyakhuthaza umhlaba ukuthi ngabe kuyakhulumiswana into le ikhulumiswane ngobuqotho kungabi lokuthi kukhulumiswana ngokuthi vele kule njondana divele khona.
Lo ube ngumnumzana Joseph Nkomazana, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo ohlangothi lwezomvikela eMelika, umnumzana Lloyd Austin, uvakatshele eKiev namhlanje kuhambo olungasiswanga ngaphambilini. Uhambo lolu luveza ukuthi iMelika iqhubekela phambili isima labakhokheli beUkraine empini yokuzivikela kulandela ukuhlaselwa yiRussia. Inhlanganiso yeCarter Center isazise ukuthi owake waba ngumkamongameli weMelika uRosalynn Carter ubhubhe ngesonto eleminyaka ekuzale ngamachumi ayisithiyagalolunye lasithupha esemzini wakhe ePlains eGeorgia. Owayengumongameli uCarter useleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 laye ulalisiwe emzini wakhe kusukela ngoNhlolanja. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli eLiberia uJoseph Boakai ngesonto wazise ukuthi uhulumende wakhe uzakhangelisisa izivumelwano zokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze ziphathise ilizwe lakhe, esengeza ngokuthi uhlangothi lolu belungaqhubi kuhle elizweni lakhe. Ukulimala umgogodla leqolo ukudala ubunzima obuchiya umuntu esekhubazekile engesenelisi ukuhamba nyezakhe inyawo sokumela asebenzise iwheelchair, kutsho ingcwethi zezempilakahle. Ingcwethi lezi zicebisa ngokungenziwa ukwehlisa lolu dubo okwabaphila lesimo se-paraplegia. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi isimo se-paraplegia sibangelwa yikulimala umgogodla leqolo okudala ubunzima obenza umuntu ehluleke ukusebenzisa ezinye izitho zomzimba, agcine esebanjwa ngamandla ukusebenzisa inqola eye-wheelchair. Unkosazana Maslin Wiza okhankasela amalungelo abakusimo esinje uchasisa ngobunzima obubhekana labaphila lesimo se-paraplegia empilweni.
Kuba lodubo ezitolo ezindlweni zamabhasi emahoteleni lezinye indawo.
Unkosazana Rejoice Garayi ophila lalesi simo uthi kudinga ukuba uZulu ezwisise abe ngosekela ngokuzayo abanelesi simo kuqalisela emulini, ngoba umuntu olaso kungatsho ukuthi kaselathemba.
Ulakho ukuthila impilo enhle uzijabulela, kudinga nje ukuthi uZulu akuzwisise kusukela emulini.
Uqhubeke ethi ukuzigcina kuhle lokuhlanzeka kuqakathekile, unanzelela lokunanza impila kahle yakho.
Singabantu abahlaselwa kalula ngama-infections kugoqela lama-pressure sores, so kumele sibe lemithi etshiyeneyo egoqela ama-antibiotics.
Unkosazana Wiza uthi lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu.
At the hospital there is no medication.
Ngolokusilela kwemithi ezibhedlela, njalo ungathola bethi lemishina kayisebenzi, iphazamiswa njalo ngeload shedding esiphakathi kwayo. Ludubo olukhulu ikakhulu kulabo abangekho ku-social welfare.
Ingcwethi ekhokhela kunhlanganiso ye-Quadriplegic and Paraplegic Association yakule South Africa, umnumzana Richard Baron uthi kudingakala ukuba sizivikele kukulimala umgogodla neqolo zikhathi zonke.
Stay away from activities that relate to crime, you know,
lama cala lezidakamizwa. Sinanzelele futhi indlela esichayela ngayo, sibophe ama safety belt njalo kumidlalo yama sports silandele ama rules ayo ukuze singalimali.
Ugcizelele ngokuthi kulabo asebelaso lesi simo okuqakathekile ukulandela indlela ethize zonke isikhathi okuthiwa yi-routine, kugoqela imithi oyinathayo, ukuhlanzeka, ukulandela indlela elungileyo ukuya esambuzi, unanzelela njalo lalokho okwenzayo nalokho okudlayo.
Thola ukuhlala uphumule ngendlela efaneleyo, unganqindizeli umzimba, ube ngumuntu ohlala ehlanzekile njalo umzimba wakho upholile.
leZimbabwe lilomthetho osekela abantu abakhwazekileyo njalo kumele bethole uncedo bangabhalisa kugatsha olubona ngenhlalakahle kazulu olwe-public service labour and social welfare noma abakhubazekileyo bethi alweneli lolo ncedo. I-paraplegia ivame ukubangelwa ngokulimala engozini zemgwaqweni isezisanda eZimbabwe. Ukudutshulwa kumbe ukugwazwa, ukuwela phansi ngendlela engalunganga ngamandla amakhulu, lezilonda zama-spine tumor langeminye-ke imikhuhlane enjengemvukuzane lokunye. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe namhlanje limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekiswa kwabantwana ele World Children's Day ngesikhathi kule nkuthazo yokulondolozwa kwamalungelo abantwana kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ikakhulu kwezemfundo, ezempilakahle, umonakalo odwala ukuguquka komumo womkhathi lokunye. UPresident Jeremiah uzethulela lolu daba.
Abalwela amalungelo abantwana lengcwethi ezibona ngehlala kahle yabo bakhutheza uhulumende weZimbabwe ukubana aphume lemithetho elakho ukuvikela abantwana ukuze bengahlukunyezwa. Kuthi lalabo abatholakala belamacala okuhlukumeza abantwana lokubadlwengula bajeziswe kanzima, bagwetshwe okweneleyo, hatshi ukuyapika iminyaka emilutshwana. Babe sebekhululwa besibe siyadala amanye njalo amacala afanayo. Abazali bathi leli langa liqakathekile ukubana linanzwe, kukhunjuzwane ngokulondoloza amalungelo abantwana njengoba beyibo ikusasa elizwe. Ngakho ke kumele uhulumende abe lemithetho eyenza abantwana bengabhekani lobunzima ekufinyeleleni imfundo lula, usizo lokwelatshwa kanye lokuthola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni, ama-vaccinations, ukudla lokunye. Abenhlanganiso ezilwela abantwana abangamantombazana ezifana le-My Age Zimbabwe bathi udubo olukhulu okwamanje elizweni ngolokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancane okuvame ukwenziwa ngabazali bemuli eziswelayo ezimpofu kunye labezinye inkolo ezifana labesipostoli. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo yeZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Technology Trust labo bakhuthaza uhulumende ukubana akhangelisise ilungelo lomntwana, hatshi okhubazekileyo kuphela kodwa olomzali okhubazekileyo laye. Lokhu bakutsho besithi ngoba abantwana abancane okumele bengabe basesikolo bayabonakala ngezikhathi eziningi beqhuba abazali abangaboniyo betshona becela uncedo emphakathini kulokuthi ngabe besesikolo. Abanhlanganiso ibona ngehlala kahle yabantwana emhlabeni jikelele eye-UNICEF bathi bahlela ukunanzwa kwaleli langa ngenhloso yokulimukisa lokukhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo lomntwana ngoba liyafana lelo muntu omdala. Ekhuluma emhlanganeni oqoqwe ngabe-UNICEF kwele Namibia ngempela sonto, omunye wabasekeli bakamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mahadi uthe eleZimbabwe lilemithetho eqinileyo evikela lokulondoloza ilungelo lomntwana wonke, njalo zikhona inhlelo eziningi zokubona ukubana imithetho le iyalandelwa.
I would like to
from the onset to say that Zimbabwe is a signatory to all to the UN Convention that has got to do with the rights of children. The rights, all the rights of children that are enshrined in that convention, Zimbabwe has adhered to and has ratified them. We in Zimbabwe, at the onset of our independence, we declared that education was going to be free up to tertiary level, up to secondary level, and that we did.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi kunje phakathi kwabantwana abalishumi abaphansi kweminyaka elishumi yokuzalwa abathoba nomunye babo abakwazi ukubala lokubhala. Kuthi phakathi kwabasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lanhlanu 15 yokuzalwa kusiya kwengamashumi amabili lanhlanu 25, i-UNICEF ithi abayisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini babo abala misebenzi yokuzinakekela. Leli langa lahlelwa ngabenhlanganiso manyana womazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka 1959 ukuthi linanzwe iminyaka yonke mhla ka 20 Lwezi. Lonyaka ilanga lewe World Children's Day linanzwa phansi kwendingimba ethi Every Child, Every Right. Ngimeleyo umsakazo we-Studio 7 ngise-Washington DC. Praxitis Jeremiah.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba umkhuhlane wesihudo esekholera eZimbabwe usubhahile. Inani lasebebanjwe yilo mkhuhlane selifika kunkulungwane ezithobamnembili 8,000 kusukela ngesikhathi uqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Iningi lalaba bantu libikwa liseHarare. Kungaleso sizathu umasipala walelo dolobho usesungule uhlelo lokukhuthaza abezinye inhlangothi zempilo kuleli dolobho abagoqela amankampani, osomabhizimusi labanye ukuthi basebenzelane ekulondolozeni ukuhlanzeka ukuze kuvikelwe ukusabalala kwekholera.
Senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Live Talk namhlanje sikhangela indaba zokuxotshiswa kwamalunga we-TCC edalela ephalamende lakumakhansili ngozithi unginobhala webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu kulodaba oluphambi komthethwandaba we-High Court. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amagqwetha amelawo zethu nginobhala jikelele we-TCC umnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethwandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho olwama-by-elections ngenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.